Masangana ungana nasa anoti kunyanga azvo zuva rekucherechedza runyararo munyika rakaumbwa pasi pemapato maviri ezanupf nepf zapo zuva iri rinofanirwa kuva zuva remunhu wese ari muzimbabwe masangano anopikisa hurumende aya ari kushandawo pamwe chete muchirongwa chenational electoral reforms agenda nera icho chine chinangwa chekuona kuti zvinhu zvese zvine chekuita nesarudzo zvagadziriswa sarudzo dza2018 dzisati dzaitwa munyori mukuru kubato remdc rinotungamirwa navamogen tsvangirai vadouglas monzora vati kubatana munyika kunounza runyararo nekudaro kunofanirwa kuva nezuva rerunyararo nekubatana renyika yese
mapato ezvematongerwo enyika akasaina gwaro riri rinonzi nera asangana nhasi muHarare tichitaura nenyaya yeunity day unity day isusu tinofunga kuti unity day harifani kunge riri zuva rezanu chete kana nezapo izuva rekuti mapato ese emuzimbabwe ange achibatana tasarudza zuva iri nokuti mapato ezvematongerwo enyika anofanira kubatana isu takatotanga kubatana pakushanda tose nemamwe mapolitical parties anosvika gumi nemaviri saka ndiyo yatinoti kubatanidza vanhu ikoko saka tanga tichitaura kuti kunongonzi kune unity day muzimbabwe asi pasina kubatanidza vanhu somuenzaniso kuzanu pf kwacho vanhu havana kubatanidzwa uyezve vanotungamira zimbabwe inoi havabatanidzi vanhu vanotokanganisa vanhu nekupatsanura vanhu nezvavanotaura vanotaura zvinhu zvekunyomba mwema mapato ndozvata tichitaura kuti hazvifaniri kuitika izvozvo muzimbabwe munofanira kunge muine kubatana kwevanhu kubatana kwemapolitical parties nekubatana kwendudzi kunobatsira kuti kuve nerunyararo vanhu vanenge vasina kubatana hapave nerunyararo uyezve panogona kuti kukasava nekubatana mashoko anenge achitaurika kune vanouya nemari yavo anosiyana saka vanouya nemari yavo vanotarisa zvakare kuti nyika iyi ine kubatana here kwayakaita saka kubatana chinhu chikuru uyezve kubatana muchitaura chinhu chinowaka nyika chinhu chikuru chaizvo sezviri kuita mapato aya ari kubatana achizotsanangura nezvokuti toda sarudzo dzakachena muna 2018 chinhu chakakosha ichocho kubatana hazvirevi kuti tifunge zvakafanana kubatana zvinoreva kuti tibatsirane kugadzirisa zvinenge zvichinetsa munyika zvingava zvematongerwo enyika zvingava zvehupfumi kubatana zvinoreva kuti kupokana tisinga ndokubatana ikoko asi zviri kuitika muzimbabwe muno ukanzwa kana ukaenda kumarufu kune kurufu kwandakaenda kusati kwapera vhiki kuchitonzi pasina tsvangirai pasina mdc pasina machinja handizvo zvatichakararira kunzwa munyika yakasununguka izvozvo tinoda kuti vanhu vange vachikudzana pautema hwavo paunhu hwavo pauzimbabwen hwavo saka ndiyo unity iyoyo
mutungamiriri webato reafrican democratic party muzvare marcelina chikasha vati zvinonyatsisa zvikuru kuti kunzi pane zuva rezororo nekucherechedza runyararo nekubatana izvo zviri pachena kuti munyika hamuna kubatana kwacho
isusu semapolitical parties akasaina dhokumendi ratinoti nera tiri kuti muzimbabwe hamuna unity tiri kuti unity inotaurwa muzimbabwe yanga iri pakati pezanu pf nezapo asi pari zvino zapo haisisimo muunity imomo saka unity yatinenge tichitaura ndeipi isu semapolitical parties tauya pano nhasi tichiti toda kurakidza vana vezimbabwe kuti unity tinoifambisa sei tasaina nera document tiri 13 mapolitical parties maprinciples acho tichiti ngatibatanei panyaya yemaelectoral reforms kuti tigadzirise playing field yemaelections kuti imi vana vezimbabwe muwane kusarudza mutungamiriri wamunoda muenvironment inenge iri free inenge iri free pamunenge muine security yakazadzikiswa
mozvare chikasha vatora mukana wekushoropodza utungamiriri wehurumende avo vavati ndo vari kukonzeresa kusabatana kweveruzhinji munyika
kutaura kunoita vamwe mapolitical leaders vemuzanu pf vachitsoropodza mapolitical parties vachishora vachituka takuti isusu kutaura kwakadaro hatikude muzimbabwe isusu tiri kuda kutaura kunobatanidza vanhu kutaura kunovaka kutaura kuno unza budiriro munyika yedu.
Mutungamiri we Democratic Assembly for Restoration and Empowerment va Gilbert Dzikiti vati zuva ranhasi rapembererwa kuchivigwa nhengo ye ZANPF Senator Agai Georgias kuiroseka izvo zvavati zvinounza kunyunyuta kukuru kubva kumapato anopikisa. Vadzikiti vati nyaya yekuti vanhu vanotsigira bato rezanupf ndochete wari kuvigwa kuhiroseka zvinoratidza kuti munyika hamuna kubatana zvachose.
Chikomo ichi hachisi chezanupf, chikomo chezimbabwe, nekuti chakavakwa nemari yehurumende yezimbabwe. Hurumende yezimbabwe havasi vamugabe, haisi zanupf, asi vanhu vanobhadhara tax kuhurumende yezimbabwe. Kana hurumende yekunotsikori yayakauya ikavaka, zvichada kuzivikanwa kuti yakavaka pachena here, yakavaka ichitiri kuvakira ani, uyezve zvafamba nemagwaro api kuti National Heroes yakainge iri kuvakwa. Isu tiri pakuti kubatanidzwa kuwana kweZimbabwe kunofanira kubudikidzwa nemainstitutions ose ehurumende achiratidza kuti ane chimiro cheumisikidzwa hweZimbabwe kuti hubato rematongerwo enyika. Dambudziko ratongori naro ndirore rekuti sevana veZimbabwe tinoda zvikuru kuti tibatane pane zvose zvinezvi zvichika muZimbabwe, asi hatibatani kana paende kumbunyikidzana kana kumbunyikidzwa nerumwe bato rinenge richiti iro zvese rinoda kuisa muhapwa dzaro. Havadi kuteerera pfungwa dzevamwe kunyomba mamwe mapato anopikisa muZimbabwe nezvakadaro. Saka tinovada kubatikana zvikuru nezuva ranhasi, chiti zuva ranhasi hatisizvari kupembera asi izuva rekutochema kuti hubatanidzwa hahupo hwechokwadi chokwadi, kumbunyikidzana bedzi nekudzvanyirira.
Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vatiwo kubatana kwemapato anopikisa achida kuti sarudzo dziitwe zvejekerere pasi penera zvinoratidza mushandira pamwe chete uri kuitwa nemapato anopikisa.
Kubatana kutsva kunofanira kuti vanhu vemuZimbabwe vese vange varipo, ndekunosanganisira vanhu vese vemuZimbabwe vekuopposition, maopposition political movement, nevekuZANUPF vacho kana vekuruling party, ivowo vakabatana ndokuzoti titi unit yakuinzwa nemaZimbabweans ose. Isu semaopposition political parties taratidza simba redu rekubatana nekuti tasangana tose mapato 13 from different political parties in this country, tikabatana kuti pane chikonzero kana kuti pane chido kana need yekuti tive neelectoral reform. Saka izvozvo ndo zvinoratidza unity kupfuura unity yakanga iripo pakutanga.
Mugwaro raro rekucherechedza National Unity Day, sangano reNational Peace Trust riri kukurudzira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvirambe zvakabatana. Asi sangano iratiwo zvinosuwisa kuti runyararo nekubatana zviri kuramba zvichiderera muZimbabwe. Zuva reNational Unity Day rakatanga kuremekedzwa sezororo zviri pamutemo muna 1997, makore gumi mushure mekunge mutungamiri weZANU vaRobert Mugabe pamwe nemutungamiri weZAPU Moshakabvu Joshua Ngomo vanyorerana chibvumirano cherunyararo pamwe nekubatana kwemapato maviri aya achiumba bato rimwe chete reZANPF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mdadigwa.